This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kurume 10/2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinadzokorera zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitoyedzana zviri munhau dzedu dzanhasi.
Makakatanwa oramba achienderera mberi muMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai.
Mutongo wakapiwa kwamutare pamusoro pemunhu aitadza kushandisa purazi raakapiwa wokonzera mutauro munyika.
Vabereki vane vana vanorarama neurema vochema-chema nekushaya mari kwehurumende yekubatsira vana ava nayo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Makakatanwa anenge ari kuramba achiwedzera mubato reMDCT zvichitevera gwaro ranyorwa nemunyori mukuru muboka revechidiki vaPromise Mukwananzi vachidorongodza zvavanoti zviri kukanganiswa nevamwe vakuru vakuru vebato iri uye zvavanofunga kuti zvinofanirwa kuitwa mukugadzirisa dambudziko roda kutsemura bato iri nepakati. Mugwaro ravo vaMukwananzi vanoti bato ravo reMDC rasiya zvinangwa zvaro zvarakaumbirwa zvekutunga midza utongo wejechetere vachishorawo nzira dzakashandiswa mukumbomiswa basa kwemutedzero wemubato wehomwe vaElton Mangoma.
VaMukwananzi vanotiwo mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai vari kuramba vachityora bumbiro remitemo yebato ukuva vachiti munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano vaNelson Chamisa ndovakadyisa bato pasarudzo zvichitevera kukundikana kwavo kuronga misangano pasarudzo dzekutsvaga vaizomirira bato musarudzo. Gwaro ravaMukwananzi rinouya panguva iyo bato iri risina kuwirirana zvichitevera kumbomiswa basa kwavaMangoma. Mukupera kwesvondo vaTsvangirai vakaitawo misangano miviri kuchitungwisa nekumabvuku vakaudza vatsigiri vavo kuti ivo ndo vari panyanga anenge asingadi kushanda navo ane kodzero yekubuda mubato iri. Munyori mukuru webato iri vatendai biti vaMukwananzi vaMangoma pamwe navaElias Mudzuri vanonzi nemapepa nhau havana kupinda misangano iyi. Studio 7 yaedza kubata vabiti asi vati havana chekutaura pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMukwananzi pamusoro penyaya iyi.
Kuonesana mafambiro anofaranga achiita musangano wedu nemangana nenyaya dziripo mazuva ano idzi tinoona kuti kususpendi kwakaitwa vaMangoma kwakadii kwakaitwa neimwe nzira iri nani yeDemocratic National Council yakagumidzwa kuti izvote panyaya iyi ibuditse iburukidze ine chekuita nekuzvibudira nevanhu veNational Council vanovandiwo pakumire remitemo vanofanira kunge vachiita that decision.
Saka gwaro renyu iri mari nyora richinanga kunani?
Gwaro iri ndarinyora richinanga vanhu in general kuonesana kuti vanhu vaonesane kuti aiwa zvakaitika kuNational nzira yakaitwa nayo musangano wakaitwa hausi pamutemo haunange wakateedzera mitemo yebumbiro reconstitution inova ndiro rinotaura nzira inofanirwa kuitwa masuspensions akaita semasuspension yakaitwa pana vaMangoma.
Tinoonawo kuti mugwaro menyu muri kuti vaTsvangirai vari kuramba vachityora bumbiro remutemo webato renyu pamwewo navaChamisa muri kuti vane chekuitawo nekukundwa kwakaitwa bato mushure mekunge vafambisa sarudzo dzemapuraimari zvisizvo. Mungatsanangura zvamuri kuda kuti veruzhinji vazive pamusoro pekuburitsa kwamuri kuita nyaya iyi.
Mataurira atiri kuita ndeyekuti musangano ngaudzokere kunzira inofanira kushanda nawo ngatidzokerei kumavalues nemaprinciples emdc ngatitevedzerei zvinotaurwa nebumbiro redu remusangano zvinoda kunge tadaro kana vamangoma vazosuspenda nenational council nenzira chaiyo yakajeka iriyo ndiyo iri mubumbiro remutemo tozotarisa kuti togadzirisa sei zvongamukokoto iri kuitika mumdc maonero atinoita isusu ndeyekuti ruzhinji rweremdc runototaura kuti tinofanira kuenda kuearly congress tataraita congress ezeee tiine nguva yekuzogadzirira sarudzo chaiyo muna 2018 ndozvoga zvatiri kutaura hatichagara pasi padare recongress tofanira kuongorora zvimwe zvinhu zvakaita kuti tinge tichikundikana mutarudzo yatakaita hongu kune nekuvhu asi kune zvimwe zvinhu zvakatikundisa kuti tinge tichikunda mutarudzo ino zvinofanira kuongororwa zvigadziriswe kuti tiende mutarudzo takasimba takabatana tiremdc yakabatana
vanga vari munyori mukuru muboka revechidiki remdct vapromisi mukwananzi vari parunare muharare asi mutauriri webato iri vadouglas ngonzora vanoti gwaro ravamukwananzi iri harina zvariri kutaura zvine musoro
isu seMDC tine gwaro redu ratinoti constitution bumbiro remutemo weMDC rinotaura iro mafambisirwo anoitwa zvinhu muMDC nezvinokararirwa kunzi vatungamiri vange vachiita kana munhu anzi ane mhosva anomiswa pamberi pematare eMDC kana kuchipostori zviriko ukapomba kuchipostori unomiswa pamberi pematare echipostori ichocho saka ndizvo zviriko kuMDC ibato rine mutemo saka ndivo zvatakaita chete pane nyaya yavamangoma saka nyaya iripo ndeyekuti kune vanhu vasiri kuda kuti munhu aende kudare kwete 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 muZimbabwe tinofanira kuti kana uine mhosva unomira pamberi pedare wozvichenura ndozvatida kuita chete
tinoona vamukwananzi mugwaro ravo vari kutaura kuti vatsvangirai vari kuramba vachityora mitemo yebato renyu asi hapanawo matanha avari kutorerwa munoti
vamukwananzi munhu akadzidza mutemo akagumira panzira vakanga vari law student zvikazonetsa pamberi apa vakabva varegedza kuita law student saka ruzivo rwemutemo rwavo rushoma nyaya iripo ndeyekuti vatsvangirai vanoziva constitution yepati handivo vega vatsvangirai vanodaidzira national council national council inodaidzirwa nachairman wepati chairman wedu walove momoyo wakadaidzira national council yedu takawirirana mustanding committee nana baba wamangoma nana secretary general wedu takawirirana taakudaidza national council ivo vana mukwananzi vavo ndo vaitoti hatida kutenga zvema chairperson tiri kuda zvenational council national council yacho yodaidzwa yogara yotonga matongero ayakaita zvonzi zvaipazve zvakare kwete kwete hatidaro mutemo webato uri kuteedzerwa zvakanakanaka chaizvo chaizvo vatsvangire havasi kutonga vega vari kutonga vachitarisa zvinotaura mutemo webato
pane matanho amuchatorera here sebato ivo vamukwananzi negwaro ravo iri
vamukwananzi imemba yeyouth assembly saka isu semain wing hatitangi tati munhu anoendeswa kumatare kwete uyezve hatirambidzi vanhu vanonyora zvavanofunga hatirambidzi izvozvo saka hatina matanho atinotora kwete
vanga vari mutauriri wemdct vadouglas ngonzora vari parunare muharare tabatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vacharles mutasa kuti tinzwewo pfungwa dzavo pane zviri kuitika mumdct izvi
ndinoona kuti zviri kunongedza kuti pane kupesana kurimo mumdc havachatauri mutauro umwe chete vane mitauro inenge miviri yokuti vamwe vari kumira namangoma vamwe vari kumira navatsvangirai
zviri kunongedza kuti bato ringatsemuka zvakare here sezvakamboitika muna 2005
zviri kuratidza kudaro asi chinenge chisati chanatsojeka ndechokuti vese vanenge vane pfungwa dzokuti vamwe vane pfungwa dzakasiyana nesu ndo vanofanira kubuda saka zviri kuratidza kuti musangano uri kutsemuka kana vasingagoni kugadzirisa makakatano aripo yayaya akonzerwa nekunyorwa kwetsamba yakaitwa navamangoma saka tiri kutarisira kuti vanogona kutopesana ipapa nekuda kwenyaya iyoyi yeutungamiriri uri MDC wo
asi pane vamungaona pazvikwata zviri izvozvo angabuda here kubva mubato reMDC iroro
iwo mabato maviri amuri kutaura kuti vatsvangirai vari kuadresa misangano uko ukowo vabiti vari kuadresawo misangano ikoko ikoko ndo kutoratidza kuti vanhu havachatauri zvinhu zvimwe chete vatopesana ivava
tichitarisawo ivo vabiti ndiwo munyori mukuru webato anoonekwa nevanhu sekunge ari anenge achifanira kunge achitofambisa bato tingati here vakundikana nezviri kuitika mubato izvi
hatingati zvedu vakundikana asi kuti zvinhu zvinoitika mumisangano yese yese kuti pane nguva inombozunguzika musangano. Saka MDC iri panguva yekuzunguzikawo. Saka chichaitika ipapa ndechekuti kana rusere rwapera kupepeta zvariri kupepeta, kune vachasara vari murusere nevachabudawo murusere imomo. Vese vatadza kubatana pamwe chete kuti vagadzirise dambudziko ravakatarisana naro reutungamiriri. Tingangotiwo dambudziko guru raita MDC ndorokuti ZANU-PF yakwanisa kuvagarisa kwenguva refu vasingapindi mukutonga. Saka pane kakuneta nekakufungirana nekakushorana.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachausimutasa vachitaura vari parunhare kuSeattle muWashington muno muAmerica.
Nyanzvi munyaya dzemitemo, kurima uye upfumi dziri kukakavadzana zvakanyanya pamutongo wakapiwa nedare repamusoro svondo rapera wekuti varimi vasiri kushandisa minda yavo vanofanira kutorerwa minda iyi. Mutongi wedare repamusoro Justice Nicholas Matonzi vakapa mutongo wekuti murimi mutsva ari muzvinabhisimisi uye nhengo yeZANU-PF kwamutare vafungai chairuka vatorerwe munda uchipiwa murimi wechichena aimbenge ari muridzi wemunda uyu Hitha Guild. Mumutongo wavo vamantotsi vakati vanhu vakapiwa minda vanofanira kuishandisa kwete kugarira badza. Asi Gweta uye vari nhengo yeZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanotawawirirane nemutongo uyu.
Havasi kuresva jaji pakuti vanhu vanogona kutorerwa minda kana vasiri kuishandisa. Asi panofanira kuva nehwaro hunoitwa kuti zvionekwe kuti munhu ari kutadza nemhaka yekushandisa munda uyu. Tikangoti chero munhu atadza kushandisa munda ngaatorerwe. Tinokanganisa patakanyora bumbireri takazova kuti state inogona kuita zvainoda ikatorera vanhu minda. Saka takaprotekta vanhu constitution kuti vasatorerwa minda pasina matanho anotevedzwa okuonekwa kuti zvambofamba sei kuti munhu atadze kushandisa munda uyu. Iro zvino munyika medu ikonomi yakaoma, mari haisi kuwanikwa kumabhengi, saka vanhu havasi kugona kunokwereta kuti vadhivhelope minda yavo. Ende hakuna munhu ane kesh, mari yose yaiva navanhu vakapiwa minda yakatsvairwa pahyperinflation. Tikasiya judgment iyi yakadai, hakuna munhu angaita safe kana tikawana minista ane utsinye. Munhu wese anogona kungoterwa minda vachingoti hausi kugona kushandisa, nokuti measurement yekuti wagona kushandisa ndeipi inopuhwa nani, zvese izvozvo hapana ari kutaura.
Asi vamwewo vasingatenderani nepfungwa dzenyu vamangwana vari kuti vamwe vanhu vakapuwa zvikwereti vakatadza kudzosera. Nekudaro hatingatarisire mabhengi kuti arambe achipa vanhu zvikwereti vasingakwanise kudzorera.
Kune vashoma vakapuwa mari vakatambisa, asi vazhinji vakaita chito chokurima. Asi iko zvino kurima kwacho profiti shoma ndochokutanga. Chechipiri, pamakore 4 apfuura mari anga achiita kuti nyima mvura anongotipa shoma shoma yekuti mukasafa, asi yekuti urime gokoha yanga isingawi. Segore rapera mvura yakapedzisira kuna muna Dzemba. Gore rinoti ratatowanawo mvura iri nani yekuti unoti munhu ngaakohwa. Asi zvino panguva yacho yatawana mvura mabhengi anga achiramba nemari.
Gweta uye vari nhengo yeZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti vanotenderana nemutongo uyu vachitarisa kuti pane vamwe vakangotora minda asi vasingaishandise.
Ndinotenda kuti pavakaipa mutongo uyu vanga vanyatso kuzveya nyaya iyi vachinyatsoongorora kuti zvakamira sei, nokuti sekuziva kwenyu vehaikoti havangotangi nokungotora vasina kumbonyatsoongorora vachinyatsombopenenzvera kuona kuti zvakamira sei. Saka naizvozvo takapuwa minda, vanhu vakapuwa munda patonguva makore anopfuura 10 vanhu vaane minda. Saka naizvozvo makore 10 kana munhu achinyatsoziva zvaari kuita achina chaizvo aine shungu yekurima anenge ave kutoratidza unyanzvi hwake. Kana akarima padiki diki asi panenge pakutoonekwa kunzi uyu imhizha iyi munhu anogona kurima. Saka naizvozvo tinofanira kuona kuti vanhu vanenge vari paminda vanhu vane shungu nokurima, vanhu zvakare vanozogona kushandisa minda iyoyo kuti nyika ipunduke. Saka naizvozvo ndinobvumirana nekutarwa kwakaitwa uku kuti kunotibatsira kunyatsoongorora kuti nyaya iri apa haisi yekungopana minda. nyaya iri hapa chikuru ndiche kuona kuti minda iyoyo yashandiswa mune nzira inoita kuti Zimbabwe irambe ichingotenga chibage kana zvekudya kunze kwenyika.
Asika vamwe varimi vari kuti chiri kupa kuti vaite unge vari kugarira badza inyaya yekuti havasi kukwanisa kunge vachiwana zvikwereti kubva kumabhanga.
Uku kuwanda nechigumwe ikoko mukanzwa munhu achidaro, nokuti mari yamabhanga haisi mari yepachena. Mari yamabhanga imari inopuhwa munhu achitarisirwa kunzi achadzorera mari iyoyo.
Nyanzvi munyatso zveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze, vanhu vamukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yenyu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repaindaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Kana muri muSouth Africa, munokwanisawo kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokorora nhamba idzi zvakare 010-591-6465.
Kune avo vari muAmerica neCanada, munogona kunzwawo Studio 7 pafoni nekuridza panamba dzinoti 712-432-5882. Namba idzi zvakare 712-432-5882.
Vari kuBritain, fonai panhamba dzinoti 0203-670-1331. Namba dzemuBritain zvakare 0203-670-1331.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Direct from Washington, the voice of America.
Mukuru weboka rinoona nezvesarudzo muKremia vaMikhailo Malshev vanoti vari kuenderera mberi nekuronga sarudzo dzereferendum nemusi wesvondo. Referendum iyi ndeyekuda kunzwa zvinofungwa neveruzhinji paurongwa hwekubatanidza Kremia neRussia. VaMalyashev vanoti vose vakanyorisa kuvhota vane kodzero yekuvhota mureferendum iyi. Mauto emuRussia awedzera kubata kwavo dunhu reKremia munguva iyi vakuru vakuru vemudunhu iri vari kuda kupatsanurwa kubva kuUkraine vachinobatana neRussia.
Vakuru vakuru vemuMalaysia vanoti hapana zvavati vaona pandege yakatsakatika mazuva matatu apfuura. Ndege iyi yanga iine vanhu mazana maviri nemakumi matatu ane vapfumbamwe. Mukuru anoona nezvendege muMalaysia vaAjaruddin Abdulrahman vati nhasi vanhu vari kutsvaga kwakaenda ndege havasati vavana chinhu chimwe chete chine chokuita nendege yeBoeing 777 iyo yakashayikwa paradha nemusi wemugovera mangwanani ava imwe chete yasimuka muKuala Lumpur ichienda kuBeijing.
Mumanyi ane mukurumbira muSouth Africa Oscar Pistorius arudza mudare nhasi apo anzwa makwariro akaita musikana wake waakapfuura. Kuramba achirutsa kwaitika uku kwapa kuti mutongi wedare iri ambomisa kufambisa nyaya iyi uye akumbira gweta riri kumirira Pistorius kuti rimbomubatsira. Pistorius parutsa anonzi anga achinzwa humbowo hwanga huchipiwa nenyanzvi yakaita ongororo pamutumbi waRiver Steenkamp.
Apo hurumende yakatarisana nedambudziko rekushaya mari yekuita mabasa akasiyana-siyana ayo anosanganisira kutsigira dzidzo yevana vanotambura vari muzvikoro zvepasi, vamwe vabereki vane vana vanorarama neurema vari kuchema nerekuti kushaya mari kwehurumende uku kunogona kukanganisa dzidzo yevana vavo. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Elizabeth Ruyacha vanogara mumusha wemukoba 1 Mugweru vane mwanasikana wavo Grace uyo ane makore 12 ekuberekwa. Grace uyo ari mugwaro rechishanu haanzwe uye hataure. Asine kuda kweshungudze kuti mwana wavo awane dzidzo yakanaka, muzvariri yacho akatama kubva kukadoma kwavaigara vachiuya mugweru kuti vave pedyo nechikoro cheJairos chiri icho chinodzidzisa vana vasinganzwe kana kutaura. Muzvariri yacho havashande asi anoriritira mhuri yavo nekuita mabasa akasiyana siyana kusanganisira kutenga nekutengesa zvinhu. Vange vachibatsirwawo kubhadhara mari yechikoro yemwanasikana wavo pasi pechirongwa chehurumende chinobatsira mhuri dzinotambura cheBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Asi munguva pfupi yapfuura vebazi redzidzo vakaita musangano namuzvariro yacha nevamwe vabereki vane vana vari pachikoro cheJairos Jiri vachivazivisa kuti hurumende ine urongwa hwekuti vana ava vaendeswe kunodzidza muzvikoro zvinodzidzwa nevamwe vana vasina kuremara. Muzvariro yacha vanoti havasi kufara nedanho iri sezvo vachiti izvo zvinogona kudzorera mwana wavo kumashure.
Mwana kuti aendeswe pachikoro chine mwana anotaura. Vese vachitaura pachikoro ipapo ari hwana asingatauri zvakangooma because chiro even teacher chemuclassroom. Vanokwanisa kungodeedza mwana chingonzi mbeveve yairi kupi. Zvokuti vana vese pachikoro ipapo vanonga kuti mbeveveya mbeveveya. Saka zvobva zvadzikisira mwana pasi zvisingatomboiti. Kwechitu futizve ticha wacho hambwani kwepachikoro. Vana ava vanenge vasiri vegrade imwe chete vanenge vasingatauri. Pachava grade 0, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, grade 7. Vanenge vakasanganiswa muclassroom imwe chete. Hazviti azonzi uyana ticha wako uyana ticha wako hazviti. Vanenge vakangovasanganisa saka vana vachadzidza sei.
Kunyange hazvo zvikoro zvakawanda zvinodzidzisa vana vakarimara munyika zviri pasi pemasangano anoshanda akazvimirira hurumende yange ichibatsira veruzhinji vane vana vari pazvikoro izvi nekuvabhadharira mari. Chikoro cheJairos Jiri, icho chiri pedyo nemusha weAscot, chine vana mazana maviri uye chikamu makumi masere kubva muzana chevana ava chiri kuwana rubatsiro kubva kuhurumende. Chikoro chemudavanhu icho chiri mumusha wemukoba 11 chiri pasi pesangano reZimke Trust uye chinodzidzisa vana vane pfungwa dzisingashande zvakanaka. Chikoro ichi chine vana makumi mana nevashanu uye vose vari kuwana rubatsiro kubva kuhurumende. Pamusangano wavakaita nevabereki vevana vakaremara uyu vebazi redzidzo vanonzi havana kubuda pachena kuti sei vave kuda kutora danho rekuti vana ava vaende kunodzidza muzvikoro zvine vana vasina kuremara. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune vakuru vakuru vebazi rezvedzidzo mudunhu reMidlands. Asi mumwe mudzidzisi anodzidzisa pane chimwe chikoro chinodzidzisawo vana vanorarama neurema mugweru mekare uyo asina kuda kudomwa nezita atsinhirawo kuti vebazi rehurumende vakaitawo musangano mumwe chete pachikoro ichi. Mumwe mubereki akangozvidoma nezita rekuti Jayaguru ane mwana wavo ari kudzidza paJairos Jiri. VaJayaguru vanoti kunyange hazvo iri pfungwa yakanaka kuti vana vanorarama neurema vasangane nevamwe vana, dambudziko guru nderekuti muzvikoro zvizhinji hamuna vadzidzisi vanogona kudzidzisa vana ava zvakafanira.
I don't disagree with the interaction ka, but pane pokuti pakudzidza kwacho manje in the class how she cope kuchikoro kujairo jiri kukune vane vanotori ne experience yekuti vano vadzidzisa sign language and everything, so it's better to angogara vaine maticha avo iyoyo.
VaJayaguru vanoti zvikoro zvinodzidzisa vana anorarama neurema zvagara zvichidhura kupfuura zvavana vasina kuremara. Mumwe mushandi wehurumende anoshanda nebazi rekugara zvakanaka kwevanhu uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatapi venhau anoti nekuda kwekuti vanotamburawo severuzhinji vabereki vane vana vakaremara vakawanda vachatadza kuendesa vana ava kuchikoro kana vakatadza kuwana rubatsiro kubva kuhurumende. Muzvariro yacho vanoti hurumende inofanirwa kuita zvose zvainogona kuti iwane mari yekutsigira dzidzo yevana vanorarama neurema kuti vasasarire kumashure kwevamwe vana.
Pakuti tinokwanisa zvezvichitiremera iyo hurumende ngaingotirerutsirawo vangoti nzwisisawo kuchema kwedu kuti ava vanhu vawane chiwo marights avo sevana vasingatauri, vakati tibhadhire tiri tega tetawo miro vasingatomboite zvoti vana vazhinji vasingataura chagara mudzimba kuchangosara vaivo kuti vane vabereki vandirinani vanowana sispecial zvedu sesu tisingatombowanika anenge atova musikano webasa pamba hapana zvenenge nichaita.
Hurumende inoti yakaisa mari inoita mamiriyoni 15 emadhora muhomo yeBEAM. Mari isho mazvikuru kuti ibatsire vose vana vanoshaya. Zimbabwe yanga ine mukurumbira panyaya dzedzidzo kuchamhembe kweAfrica asi kuondomoka kweupfumi hwenyika kwave kudzorera izvi kumashure. Kana hurumende ikasatora matanho ekugadzirisa nyaya iyi nekukasika, vana vanorarama neurema ndevamwe vachanyanyobatwa zvakanyanya nenyaya yekushayikwa kwemari yekutsigira dzidzo yeveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 mugweru, ndini Taurai Shava.
Sangano Red Cross riri kurudzira vanoda kubatsira vanhu vari kutarisana nedambudziko remafashamu emvura kuti vabatsire vanhu ava sezvo matende ari kushandiswa ari kupinza mvura. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri vatekmo mazuruse vanoti ongororo yavakaita svondo rapera yakaratidza kuti vamwe vanhu vakatarisana nedambudziko rekuti mvura ikanaya zvikuru kutokwe mukosi matende avo anopedzisira opinda mvura. Vamazuruse vanoti sangano ravo richange richishanya zvakare svondo rino munzvimbo dziri kutarisana nedambudziko remafashamu emvura kuti rione kuti ringawedzera sei rubatsiro kuvanhu ava. Nzvimbo dzakawirwa nedambudziko remafashamu emvura dzinosanganisira Matabeleland, Masvingo neMashonaland Central. Mavhelas Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro navamazuruse kuti tinzwe zviri kuitika.
Isu zvedu seRed Cross tine mavolundia zvedu ari kugara ipapo achiona kuti pakamira sei. Saka patakaendawo isusu vhivhit yekupesera takaenda kwaitonaya. Saka takanambe chekuti vari mumafamily tent vakagarisika zvakanaka. Pati pane vamwe vatakapa matapolin zvekuti anenge asina kavha yakanyatsokwana. Saka ivavo nekuda kwekunaya kwemvura yakawanda vangava kuchiita dambudziko remvura yanga iri kupinda mumatende mavari kugara. Saka tikuona kuti kana mvura ikaramba ichinaya zvairi kuita vari mumatapolin avo vane dambudziko. Vari mumafamily tents akanyatsogadzirwa zvakanaka ndo vanenge vane kavha. But vamwe vacho vazhinji avo zvitoo dambudziko rekuti mvura inenge ichinaya ichipinda then imwe inenge ichiyerera ichipinda zvakare mumatende imomo. Saka mune matota dzimwe hembe dzinotota nezvimwe zvavanazvo zvavanga vakabana zvekudzimba dzavo nezvikanganisika nemvura.
Mungave neruzivo here kuti vanhu vangani vari kusangana nedambudziko zikore pekugara nezvimwewo iko kutokwe mukosi?
Tingati isusu imhuri dzinosvika idzo 2514 imwe neimwe ine vanhu vangasvika 7 paavhari. Saka vanhu vanosvika ivo 21,000. Saka vanhu vakawanda zvechaizvo vakawirwa nedambudziko iri ende vanotoda rubatsiro runosanganisira pekugara pakanaka nechikafu kuti upenyu hwavo huenderere mberi.
Pari zvino pane zvamuri kuita here kuti muedze kugadzirisa dambudziko iri?
Zvataita isu seRed Cross nezvo tiri kukurudzira kune avo vari kubatsira kuti vaunze rubatsiro runokwanisa kubatsira kuvaka dzimba kana kuti pekugara pari nani. Nekuti matemu kana tichiashandisa isusu kumadisasters ndeyetemporari. Saka tichitarisira kuti vanhu vadhonete zvinhu zvakaita sema corrugated iron sheet, maasbestos nemapoles zvekuti vanhu vanongokurumidza kukomakoma votodini umo vatopinda vachigara. Nekuti nekunaya kwekuita mvura hapana nguva yekuti vanhu vanogona kukanya zvidhina zvokuti vavake dzimba chaidzo chaidzo. Katongokurudzira kuti vanopa rubatsiro vatarisewo kuti hama dzedu dzawana pekugara pari nani pasiri matende chete kuti matende ndenguva diki diki asi kumberi kwati kuenda vanhu vanoda pekugara pari nani takatasana nemvura iri kuramba ichinaya.
Vanenge vachida kubatsira munovakurudzira kuti vaite sei?
SeRed Cross isusu tiripo kushanda negovernment kubatsira munguva yemadisasters zvakadaro. Saka tinokurudzira kuti pane maoffices eCPU ariko kumasvingo ikoko zvekuti vanhu vakanzi vanogona kuunza rubatsiro. Zvakare isusu seRed Cross tiriko munzvimbo dzese mumaprovinces yese tine masenders edu ari imomo. Kaveri zhinji vanoda kubatsira vanogona kuunganidza zvavanazvo vangava vemachechi angava makambani vangava maindividuals vanoda kubatsira vanogona kuenda kumaoffices atataura eCPU ayo kana kuenda zvakare kumasenders eRed Cross vachinyesa rubatsiro rwavanenge vanaro.
Vatekmo mazuruse vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reRed Cross vanga vari parunare muHarare naMavhelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk kuna 8:30 PM tiri kutarisa makakatanwa ari mubato reMDCT.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa cheLive Talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitiudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu paLive Talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda paweb pedu pa www.studio7news.com moenda pakanzi Live Talk mofona international access code yenyu mofona nhamba dzinoti 1202 617 2077 kuti mutaure paLive Talk muri ku Britain, America nedzimwe nzvimbo.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Makakatanwa oramba achienderera mberi mubato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai.
Mutongo wakapiwa kwamutare nedare repamusoro wekuti munhu aitadza kushandisa purazi aritorerwe wokonzera mutauro munyika.
Vabereki vane vana vanorarama neurema vochema nerekushaya mari kwehurumende yekubatsira vana vavo. tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC
nenwenyu Blessing Zulu toksia mina Sandra Nyera na Chris Kandem